Ichokwadi, tine msangano mangwana pakati pevashandi vehurumende nehurumende ine one agenda item yefeedback from government. I think munoudza kuti tanga takatura matambudziko arikusanganikwa nawo nevashandi both kuNGNC uye tikazosvika zvekwapuresident tikange tataura maproblems atirikusangana navo kuti mari haichakwanisa kutenga maprizes arikuramba achikwira. Saka tinotarisa kuti mangwana mitingi yamangwana government iri kuuya nepochen yairi kuuya nayo. Ndofunga munoyeuka zvakare kuti mutungamiri wenyika akanga ati ndipei mazuva 10 ekuti timboona kuti ngazvigadzirisi sei. Saka ndinodaira kuti sehurumende pane zvavagadzira zvavachauya nazvo mangwana kumiting.
Imi sevashandi muri kufunga kuti imari yakawanda zvakadii ingakukwanirei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu?
Chinooneka ndechekuti kuti nditange kutaura mafigures pastudio 7 panapa tisati aenda kumanegotiation. Sokuya panozonzwana vari kunegotiata in bad faith. Ndofunga ngatimirei kusvika mumiting yemangwana yapfuura. Kana yapfuura tinozotaura ndichikuturirai kuti tanga tapinda tichiti tinoda chii uye ivo vanga vachitiva nokuti ofa sei. Ndinogona kutaura pamwe ivo vachitoudza kuti ofa mupi. Saka zvinhu zvakangonaka pamanegotiations kuti tinegotiate in good faith.
Asi imi sevashandi vehurumende makabatana here? Nekuti tinombonzwa vamwe vachitaura zvavo vamwe vachitaura zvavo, zvinenge zvichifamba sei?
Ini semutungamiriri ndinokonfirma kuti takabatana. Mukatarisa maunions ari muhurumende anogona kusvika 16. Ndofunga kana pane vanotaura vachiti hatina kubatana vanogona kunga iri union imwe kana union mbiri. Saka tichitarisa zvedu tichitarisa manumbers tinoona kuti zvinodiwa nevazhinji zvinenge zvine vazhinji. Ndo zvinhu chaizvo zvinenge zvichifambiswa mugwara rakanaka. Hapashayikwewo vanoti isusu hatizivo kufamba nevamwe. Kwese nyange mukatarisa nyange matomberwo enyika nyange kumachechi nyange kumakrab. But isusu tinoda kutosangana patinoti isusu vazhinji ndopavanosangana. Ndinodaira kuti ndopanotaurwa zvinhu zvichemo zvevanhu vakawanda.